Nassim Akuseni tirikutarisira mamembers edu nevamwe vari kubva kumasectors akasiyana siyana vekereke maNGOs nemamwe mamembers anobva kumaunions akasiyana siyana kuti vaungane tiite zvataronga. Tinoda kuratidzira nezvakaitwa nehurumende zvakaannounswa musi wa1 October 2018. Saka tichagadzirira kuti tiite zvokuratidzira tichaenda kumaofisis ehurumende tovapa petishini yetu nezvatiri kunyunyuta nazvo zvatisingadi nezvatiri kutarisira kuti hurumende iongorore igadzirise. Ndiyo magadziriro ezuva ranhasi.
Mapurisa zvakati hamukwanisi kuratidzira nhasi, mazvifambisa sei kusvika apa?
Maziviro edu mutemo ndeyekuti havana kodzero rakadaro mapurisa rokuti rambidza. Mutemo uripo wenyika unotipa kodzero rekuti tiratidzire sevagari venyika. Tiri kuona kuti mapurisa ari kuedza kuvhundutsira mamembers kana kuti ZCTU kuti isaexercise kodzero raro raive kuratidzira. Saka mamembers atoita decision yekuti hai, tiri kuendera pamberi nekuratidzira tichinyunyuta nezvaitwa nehurumende.
Sangano renyu riri kuratidzira pamusoro pemitero mitsva chete here kana kuti pane zvakawanda zvamusingafare nazvo?
Inyaya yemataxis kunyanya. Isisu varombo mataxis aiswa nehurumende achatora mari yakawanda kunesu tisina chinhu. Chechipiri pane nyaya yemutengo. Zvinhu hazvisi kuwanika kumashops iyo zvino, mashops aempty. Vanhu vari kurambidzwa kutenga zvinhu nemaRTGS kana kuti nemaswipe, hanzi ngavauye nemaamerican dollars. Apo maamerican dollars etu tiri kurambidzwa zvekare kuti tipiwe kumabhanga, hanzi tinofanira kuva tichivhura mamwe maaccounts. Saka ndizvo zvinhu zvatiri kunyunyuta nazvo. Tiri kuti hurumende tarisa nyaya yemutengo uri kukwira everyday. Kushayika kwezvinhu, vanhu vari kurara vari kumaqueues emafuel. Vanotaura kuTV muradio kuti zvinhu zvanaka, asi maonero etu ndezvekuti zvinhu zviri kuendera pamberi zvichioma. Saka tiri kuti hurumende, muri kuitei nezvinhu zvakadaro? Munoziva vanhu vakaba mari yehurumende, munoziva vanhu vakatora zvinhu, wai musingatedzeri vanhu ivavo kuti vabhadhare instead yokutorera vanhu varombo through tax yaiswa iyi? Hurumende inoziziva kuti mari dziri kushota kumabhegi dzakaenda kupi, dzakatorwa nani. Vanhu ivavo ngavateerwe vabhadhare, noti kuti the ordinary people ndivo vakutopandichwa kuti vabhadhare chikwereti chehurumende.
Munotarisira vanhu vakawanda sei?
Tiri kutarisira vanhu vakawanda, asi munozviziva kuti already pane kuvhundutsirana, pane mapepazi ari akafojiwa tingati maflyers ane logo yeZCTU ari kuti demo yedu yakanzuriwa haisipo. Saka tiri kuona kuti inzira iri kuitwa neavo vane vavengi kuti vanhu vasabude nekuwanda. Saka hatingazivi kuti vangani vanhu vachauya, asi tiri kutarisira kuti vanhu chena mazimbabwens generali vari kusangana nematambudziko everyday vachabuda nekuwanda kwavo.
Kana kuratidzira uku kukasaunza zvamuri kuda, mune zvimwe zvamakaronga here kumanikidza hurumende kuti inzwe zvichemo zvenyu?
strategy yetu iyo zino ndeyo kuti tichaigara chiri mustreet kusvika zvanaka. Saka kana tisina kukuwana zvatiri kuda, tichakoka maZimbabweans sondo nosondo kuti vabude mustreet. Saka tichaedza kusustaina action yedu nekuti hatisi kuida kamwe chete kana kuti zuva rimwe chete kusvika zvinhu zvanaka. Tichaedza kuvhara nyika yacho kana ichivharika.